Kumanikale ini ndakasvika nezuro usiku ndikapfuurira kuri kuitwa rubatsiro nemasoja kuti tione kubatsira vanhu vakawirwa nemafashamu akakonzereswa necyclone idai. Nezuro usiku ihwohwo handina kumbovata, ndakangoperekedzana nemasoja vanga vachivhura miti yanga yawira mumugwagwa kuti tikwanise kusvika nzvimbo wani chikoro chinonzi St. Charles Luanga. Kutaura kudai paakusvikika mugaraziya mungarangarira kuti ndo pane vana vainzi vanga vada kuwirwa nenjodzi dombo ramburumbuka kubva mugomo. Iyo mugwagwa iwowo ndo uchatibatsira kuti tisvike pangangu tigochipfuurira zvino kutora migwagwa miviri, umwe unoenda nekuchausud nekutilibhari, umwe unoenda nepachata kana taakuenda kwamachongwe. Nzira mbiri dzandataura idzi ndo dzinotisvitsa kwarusiki. Saka kutaura kudai mauto edu ari kuita pose pavanogona. Nhasi tichitaura nemi kudai mukoma Blessing, helicopter yeair force ozimbabwe yatomboedza kuenda kuchimanimani asi haina kuzokwanisa kusimuka nekuda kwemamiriro ekunze akashata. Saka ndinotarisira kuti kana kunze kwazongochinja, handiti kuratidza chido kao kana munhu wamboita zvawafunga kuti hazviiti, asi zvandipa tarisiro yakanaka nekuti vanhu vari kuchimanimani pesaudza kuti tiri kuedza kuti zvikopokopo zviuye, tiri kuedza kuti vamwe vanotibetsera vatibetsere. Vaiona kutaura kudai helicopter iyoyo ichiriko kuchimanimani haisati yasimuka nekuda kwemamiriro ekunze. Saka ndinotarisira kuti kana kwangoti tandanukei taakutotanga kubatsira vanhu, asi vamwe vashomanene vanga vachibetserwa kubva kungangu kuenda kunonzi kuvillage kwavainowana rubatsiro. Asi chimwe chanyanya zvinondifadza ndechekuti makorokota edu ari mana, Dr. Nzenza vanova gorokota Republic Service Labour and Social Welfare, Chief Air Marshal Retired Shiri vamatiza vanga vari kuno. Kutaura kudai vachiri ikoko vachingotevedzerawo kwavhurwa nzira nemasoja vachivavarira kuti danho vangasvika pane vanhu vanoda kubatsirwa.
Pari zvino vangomo mungati muri kuda rubatsiro rwakaita sei kubva kune vana vezimbabwe nevamwe vari kunza?
Kubva nezuro takadeclare state of disaster acting president vachitsigirwa nemutungamiriro wenyika, tiri kuona rubatsiro rwuri kuuya zvakanyanya.